manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 4 2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusarudzwa kwameya weguta reBulawayo nemutevedzeri wake kunotadza kuenderera mberi. Nyanzvi dzinoti munyika munofanirwa kuva neurongwa hunonzwa nyunyuto dzevanenge vakanganisirwa nemapurisa nemasoja kuitira kuti kodzero dzevanhu ava dzisarambe dzichimbonyikidzwa. Musangano weChina Africa Forum unopera China ichipanyika dzemuAfrica mari inoita makumatanhatu emabhiriyoni emadhora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemitemo nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti munyika munofanirwa kuva neurongwa unonzwa nyunyuto dzevanenge vakanganisirwa nemapurisa nemasoja kuitira kuti kodzero dzevanhu ava dzisaramba dzichimbonyikidzwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richikurudzira kuumbwa kweboka rakazvimiririra rinonzwa zvichemo zveruzhinji kana vachinge vachikorerwa kodzero dzavo, izvi hazvisati zvaitwa mushure mekunge bumbiro iratambirwa muna 2013. Gweta rinoshanda nesangano rakazvimiririra reZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas vanoti kusavapo kweboka iri kunoita kuti vamwe vanhu vashaye kwekunosvitsa zvichemo zvavo. VaChristmas vanoti sesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari kutobatsira veruzhinji kuendesa zvichemo kumatare nekukomishin yeZimbabwe Human Rights Commission.
Bumbiro remutemo muna mugarisa section 210 rinogadzira chiumbwa chakamirira kutora nyunyuto kana zvichemo zvevanhu pamusoro pemabatiro anoitwa anonzi masecurity services. Taiti masecurity services tutara mauto edu eZimbabwe, tutara mapurisa, tutara veintelligence, tutara vemaprisons. Asi chiumbwa icho hachiko. Nekuti hachiko zvinoreva kuti izvo mwana weZimbabwe anenge aine chinyuto pamusoro pemapurisa kana pamusoro pemauto eZimbabwe haana kwaanokwanisa kunanga kuti agoenda agosa chinyuto yake. Ndosaka isu tati takamirira NGO forum tati tinogona kumira pagepi iroro tikwanise kuti tigonzwa zvichemo zvevanhu tochizvifambisa zvochienda kune vanhu vazvinofanira kuzvigwenda. Zvinogona kuenda kumatare edzimhosva, zvinogona kuenda kumakomishen akafanana neZimbabwe Human Rights Commission, ekuti vazhinji hatozivi kuti Human Rights Commission iripi yoita nezvei. Asi isu tinokwanisa kukubatsira kuti tichefollow up tigoendesa nyaya idzodzo kwazvinofanira kuti dzigoenda.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo kuti veruzhinji vasambonyikidzirwa kodzero dzavo, boka reIndependent Complaints Mechanism rinofanirwa kugadzwa nechimbi chimbi sezvo nguva yareba risati ravapo.
Dambudziko guru nderekuti mechanism iyoyo kana kuti dare iroro harisati raumbwa haripo iko zvino makore mashanu atovapo. Asa hapana chati chavapo, ndoda mzigula tino zvinodiwa kunzi zvinge zviripo iko zvino. Kuru chacho chekuti papedzwe nyaya ndechekuti pange paine dare iroro recomplaints mechanism riri mubumbiro remutemo, ndo rinobatsira vanhu kuti vagogona kumhangara nyaya dzavo vachiona kuti nyaya dzavo dzatambwa zvinovafadza.
Murwiri wekodzero dzevanhu vadzikamaibere vanoti kushayikwa kweboka iri kunoita kuti vanenge vashungurudzwa vashaye kwekusvitsa zvichemo.
Independent Complaints Mechanism yakaiswa mubumbiro remutema kuitira kuti vavaya vanenge vaine zvichemo zvavari kuda kutaura nezvazvo pamusana pekushungurudzwa nemaasinoti masecurity institutions vakwanise kuenda kunoripota. Kushayikwa kwechikamu ichocho kunokonzera kuti vanhu vanenge vashungurudzwa havana kwekuenda kunoreva. ukashungurudzwa nemupurisa kunzi uite complaint against mupurisa unonzi enda ku complaints desk iye mapurisa. Saka ndo saka bumbiro remutemo rakati iro panofanira kunge paine independent complaints mechanism. Saka basa ratiri kuita isu ndere kupusha hurumende kuti vange vachisa this independent complaints mechanism.
Mumagwaro akabudiswa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nachivabvu anoratidza kuti mapurisa ndiwo aive mberi pakutyora kodzero dzeveruzhinji mugore ra2017. Masangano akazvimirira anoti ari kushushikanawo nekuurayiwa nemasoja kwevanhu vanosvika gumi mumhirizhonga yakaitika musi wanyamavhuvhu 1/2018 muHarare. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma komishini yevanhu vanomwe kuti iongorore zvakaitika musi uyu, kunyange hazvo vamwe vachiti komishini iyi yakadomwa zviri kunze kwemutemo uye ine vamwe vavo vasingavimbike kuti vangaita basa ravo vakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Sangano reMr Zimbabwe rinoti riri kushushikana pamwe nekushoropodza zvakanyanya kuchisidzirwa kwevatapi venhau nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF kuchitungwiza nhasi pamusangano wangu achifanirwa kuitwa wekudoma meya weguta iri. Mukuru weMr Zimbabwe Vatabani Moyo vanoti bongozozo ratanga apo makanzura ezano PF aedza kumisa musangano wangu uchiitwa wekusarudza meya uyu achiti uzoitwa mazuva anotevera. Zvinonzi mumwe kanzura wezano PF akurudzirawo kuti vatori venhau vadzingwe kubva musangano uyu. Izvo zvinonzi zvarambwa nemakanzura eMDC Alliance anove akawanda mukanzuru iyi. Izvo zvinonzi zvazokonzerawo kuti vatsigiri vezano PF vanga varimo musangano uyu vatange kusunda vatori venhau pamwe nekuvarambidza kutora mifananidzo yazvanga zvichiitika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezano PF panyaya iyi. Asi vamwe vanoti sesangano vachasvitsa nyaya iyi kumusoro kuitira kuti vatori venhau vakwanise kushanda vakasununguka.
Zvokwadi paitika kumbunyikidzwa kevatapi venhau kumuzinda wenguva imwe ichitungwiza panga pachitwa sarudzo dzeachava meya mutungamiri weguta rechitungwiza. Bongozozo ratanga pasumuka vanotungamirira zano PF vakati sarudzwa kunge variwo makansela musangano muzinda wechitungwiza vakati aiwa havachadi kuti musangano uenderere mberi ngavauzoitwa une rimwe zuva. Paita kakusawirirana kusvika MDC MDC Alliance inova ine makansela akawanda yaramba kuti haikwanisi kuti iise zuva iri kune rimwe musi kasi kuti sarudzo ngadzienderere mberi. Vezano PF vabva vati aiwa zvai toda kuti vanotapa nhau vadzingwe mumachambers eparliament emukanzuro kuti vaenderere mberi nekubata basa ravanga vachida kuita. Pazvarambidzwa zvese izvi vezano PF vabva vatanga kufamba vachibuda musangano. Mukubuda kudaro vanova vanotsigira zano PF vanga vagarawo kunogara vashanyi mumachambers ekanzuro vabva vatanga kuimba nziyo vachiita maprotest.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here kunze kwegwaro ramaburitsa renyunyuto iri?
Isusu tinoramba tichitaura nevanotungamirira tichigara navo pasi nekuvachekesera zvatinenge taona. Semunguva pfupi pfupi tichaburitsa rwaro rwatakashanda tichiongororwa chichaitika pamaelections. Tarwubuditsa tomira kuti paramende, dare reparamende rigare. Ragara tinondovapa kuti ndozvatakaona kuti vasheedze vanovaiwo vemuexecutive kana kuti vanova vanotungamirira hurumende kuti vazobvunza kuti zvinofambiswa sei kana paitika mbunyikidzo dzemutoo wakadai. Uyezve tinotiwo kumapurisa kana pachinge paitika zvinhu zvakadai ngavafambe nemutsindo vandosunga nhunhu zvatunzva nenhundira mutsime dzakadai kuitira kuti zvisazopararire kuita semaviri emoto. Zvinoitawo kuti kushanda kwedu sevatapenhau kureruke uyezve nyika yeZimbabwe igare ichiziva zviri kuitika mumatunhu. Saka tichange tichigara pasi nevatungamiri kana kabhineti yayo yagadzirwa tichaenda kumaofisi ose kusanganisira iyo yemukuru wenyika tikaona zvichiramba zvichienderera tichanyorera nevari kunyika dzekunze kuti vaonewo zviri kuita munyika yedu.
Avanga wari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunare muHarare ne Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuChina. Vatungamiri vemuAfrica vasangana nemutungamiri weChina vaChi Jinping nhasi kechipiri uye muzuva rekupedzisira remusangano weForum on China Africa Cooperation. Mutungamiri weMali vaIbrahim Boubacar vatora mhiko yekushanda semutungamiri wenyika kechipiri. Izvi zvinotevera kuraswa kwemhosva dzekupomerwa uori kwanga kuchiitwa nevanopikisa. Topedzisira nemuKenya. Mushure mekunge hurumende yatara mutero wezvikamu 16 pamafuta edzimotokari, vanhu vakawanda vemunyika iye vari kuudza nhengo dzeparamende kuti mutemo uyu umbomiswa nemakore maviri. Musangano wemazuva maviri wekuumba kudyidzana pakati peChina neAfrica weForum on China Africa Cooperation wapera nhasi muBeijing kuChina kwakare, vatungamiri venyika vanga vachipinda musangano uyu vachibuda nezvisungo zviviri zvekusimbaradza kudyidzana uku. Chisungo chekutanga ndecheBeijing Declaration, icho chinonzi chiri kunangana nekuumba ukama hwakasimba hune remangwana rinogovanwa neChina neAfrica. Chisungo chepiri ndechehurongwa hwebudiriro hwemakore matatu cheFOCAF Beijing Action Plan, icho chichaumba hwaro hwekudyidzana kwemapoka maviri aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachipindawo musangano uyu, uko vanonzi nenhepfenyuro yeZBC vaudza musangano uyu kuti Zimbabwe yakaita sarudzo dzakarumbidzwa nevaiongorora sarudzo idzi vekunze, kunyange hazvo sarudzo idzi dziri kupikiswa nevakakwikwidza vakamirira MDC Alliance vaNelson Chamisa. China yakazivisawo kuti yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni 60 emadhora yekuti dzisimukire, asi danho iri riri kushoropodzwa zvikuru nevamwe vari kuti China iri kuramba ichitsimbirira nyika dzemuAfrica nezvikwerete. China yapa nyika dzemuAfrica zvikwerete zvinodarika mabhiriyoni 140 emadhora kubva muna 2000 kusvika muna 2017. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachinoi University of Technology Dr. Ted Mungwari, avanoti panofanirwa kujekeswa kuti rubatsiro rweChina kuZimbabwe pamwe neAfrica yose haruna charwakabereka.
SmaZimbabweans tinotarisirawo zvinhu zvakanaka kuti nyika yedu yeZimbabwe ienderere mberi mashure mehamanize elections dzakaitika July 30. Tinoshuvira kuti munyika medu meZimbabwe ikonomi yedu improve, pave nemabasa, paregere kuramba paine unemployment yakadaro, uye tinoshuvirawo kuti every part, every sector economy iimprove, zvinhu zvichiwanikwa, foreign currency ichiwanikwa, mari mabhenge ichiwanikwa, maprize aregere kukwira sezvari kuita. Asi hatinyatsoona zvakanyanyisa kuti China kuti ine chinangwa chaicho chaicho kunyatsosimudzira Africa in general, then Zimbabwe in particular, zvinonetsa.
Asika Dr. Ngwari, tinoona kuti iyo China iri kuramba kuti ukama wayo neAfrica hausi wekuti munhu atasvabere, kwete. Iri kuti iri kubatsira kusimudzira Africa, kwete kuremedza Africa nezvikwereti.
Kutaura kwavo regret mboona zvada kuita izvozvo, asi ndikuti mumashure maangu ari muAfrica, vakapinda muAfrica hatisati nyatsoona zvinonyatsobatika. Kunze kwekuti vanopinda vachinotora maminerals vachiisa kunyika dzavo, vachinovaka kunyika kwavo, yes, there's been employment yavanocreata or yet there, but machinese kazhinji kacho hatina confidence nao. In this sense, on my behalf, handina confidence nemachinese.
China neZimbabwe, Dr. Ngwari, dzine ukama kubvira munguva yehondo yechimurenga. Munofunga kuti imi pane chingachishanduka here nhasi?
Ndinotenda zvikuru kuti China yakabatsira zvichikwadi muliberation struggle for this country. Tinongotendana nhasi, asi tingoti isu tinoda kuti wabude pachena kubatsira kwavo isu muZimbabwe munomu. Kana uchibatsira pachena, zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachinoi University of Technology, Dr. Ted Mungwari, vari parunare muHarare neStudio 7. Vashandi vemumigodhi nevaridzi vemigodhi vatadza kuwirirana panyaya yekumiswa basa kwevashandi mazana maviri nemakumi mashanu pamugodhi weShamva. Nyaya iyi yaendeswa kubhodhi rinoona nezvekumiswa mabasa kwevashandi kana kuti retrenchment board kuti rizeve nezvenyaya iyi. Munyori wekomiti yevashandi vaAustin Haji vaudza Studio 7 kuti mari dziri kupiwa vanhu vagumurwa pabasa hadzienderane nemitemo yemabasa. Tatadza kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mukambani yeMetal and Corporation sezvo runare rwavo rwanga rusingadavirwi. Kambani yeMetalone ine mimwe migodhi inoti Mazowe, Redwing neHow Mine. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaHaji kuti tinzwisise zviri kuitika.
Hurukuro dzedu pari zvino takakonana tapinda muhurukuro yatinoti West Council. West Council ibato board rinopa madecisions pane zvese zvinenge zvichida kuitika pabasa. Saka mushure mainge takonana nezuro, vakazotaurai vachitinyaya taakuchiforwarda kune bato rinonziro retrenchment board, rinova iro rinozodecida kuti zviri kutaurwa nevashandi nezvavari kutaura ivo vachitariswawo mafinancial auditing accounts zvinokodzera here kuti vashandi vange vachiiswa paretrenchment.
Saka izvi zvichaitwa rini?
Ndisingazivi hangu. Isusu tedu tinenge takatopedza kana takaita works council takakonana, zvinobva zvangosarira kumain board ikoko reretrenchment board. Ndo vanozoziva kuti vanogara pasi rini kuita hurukuro dzavo.
Saka pari zvino muri kuenda kumabasa here?
Ivo vashandi vakapiwa manotice of retrenchment vari kuenda kubasa samazuva ose, asi vari kuenda vaine chiyuto vachitutsumwa zvakare kuti ndiri kuenda kunoshanda, asi ndakatarisira kuti ndiri kumiswa musi wa 13 November.
Pane zvavakakupai here kana kuti zvavakati vanopa vanhu vavari kuita retrench?
Pamataura ayo avakaita kaenda mulabor act chapter 12 section D inotiyo vanofanira kunge vachipaya tinotiyo minimum. Iyo paminimum yavo yavakatageta vakatiyo for every 1 year yawasevha uri pabasa tinokubhadhara mari ye 2 weeks, which is half of my salary. Zvoreva kuti pa 2 years ane ndakasevha ndinobhadharwa mari yemwedzi mumwe chete, ndiyo benefiti yavainayo.
Iyoyo ndiyo benefiti yega yavari kukupai?
Ndo yavakataura, ndo yatiri kupokana nayo pari zvino.
Vanga vari munyori wekomiti yevashandi vepamugodhi weShamva vaAustin Haji vachitaura vari parunare vari kuShamva kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. sangano re Zimbabwe Confederation of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti vashandi vanofanirwa kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kuitira kuti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kuenderane nemari dzavanotambiriswa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi varemerwa nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Vamoyo vanoti kukwira kwemitengo muzvitoro nechikamu chinopfuura makumi mashanu muzana kunoreva kuti vashandi vanofanirwa kuti vavedzerwewo mari nezvikamu zvinoenderana nemitengo yavanosangana nayo mazuva ose. Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Vanhu zvavo vachema-chema munyika. Zvino hazvina kumira zvakanaka pasi apa. Mutengo wezvinhu wakwira zvisingaite. Unokwira masondo achitedzerana. Unoona maprices anosiyana-siyana echinhu chimwe chete. Svondo rime achitedzerana zvinoreva kuti izvi zvakutobata-bata vashandi. Vashandi vari kutonyunyuta asi mari iri kutambirwa nevashandi iyo zvino haichakwani kuti vashandi vararame nemhuri dzavo.
Vamoyo tikatarisa kuti zvinhu zviri kunzi zvinoramba zvichikwira uku vashandi votiwo mari ngadzirambe dzichiwedzerwa zvinozobuda sei mune ramangwana?
Iyo zvino hapana zvatingaita sevashandi nenyaya yekuti kana mari yetu isingatengi inofanirwa kuva ichikwidza. Asi pamubvunzo wenyu, hurumende inofanira kuona kuti mitengo yezvinhu haisi kukwira kusina kuchekeswa kuti iri kukwidzwa ichibva ichienda kupi.
Zvamanga muchishuvira kuti dai zvanga zvagadziriswa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ndezvipi?
Taitarisira kuti sezvo takambokurukura nenyaya yekuti panofanira kuva pane hurukuro zvinoitwa pakati pehurumende, vanoshandirwa nevashandi, pane platform yakagara iripo ine inoitwa tripartite negotiating forum kuti tinzwanane kuti nyaya yeupfumi iyi tingaifambisa sei.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kusarudzwa kwameya weguta reBulawayo nemutevedzeri wake kwatadza kuenderera mberi zvichinzi kuita izvi munzvimbo yesiri yakagadzirwa kuitwa misangano yekanzuru hakusi pamutemo. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vamwe vanhu vange vauya kuzoona chiitiko ichi paLarge City Hall vaimba vachiratidza kusafara kwavo mushure mekunge munyori wekanzuro yeBulawayo vaChristopher Duve vataura kuti musangano wange uchifanirwa kuitwa uyu hauchaitwa. Makanzuro yeBulawayo akatoreswa mhiko nemusi wechishanu uye vamwe vagari vaive vaita chikumbiro chekuti kusarudzwa kwameya nemutevedzeri wake kwange kuchifanirwa kuitwa nhasi kuitwe munzvimbo yakakura sezvo mucouncil chambers munowanzokuitwa misangano yakadai muri mudiki. Vadhuve vaudza Studio 7 kuti musangano wange uchifanirwa kuitwa uyu watadza kuenderera mberi mushure mekunge kanzuro yaziviswa kuti kuita izvi kwange kusiri pamutemo.
Takazotaurirwa nevanoziva nezvemutemo kuti zvamaita izvi hazvisi pamutemo, ende zvaita saizvozvo hatingarambi tichingoenderera mberi tichiziva kuti zvinhu zvataita zviri pamutemo. Tiri vashandi vekansel vanotevedzera mutemo. Ndosaka tati izvi ngatisane nazvo, ngatichinjei zuva racho. Well, security wo futi yamvenge yatitaurira kuti no vanhu vakawanda panyaya dzakadai nyaya dzakadai dziri sensitive zvinogona kuvatsa vanhu. Saizvozvo nezvikonzero zviviri izvozvo takaona zvakakodzera kuti tinge tichimisa sarudzo yanhasi.
Vadhuve vati musangano wekusarudza meya nemutevedzeri wake wave kutarisirwa kuitwa nemusi wechishanu mucouncil chambers. Munyori wesangano revulawa Progressive Residents Association vaAngliston Swanda vati vamwe vagari vari kutsutsumwawo nekwavanoti kusarudzwa kwakaitwa mamwe makanzura avanoti havasi vagari vemuvulawayo. Pakagadzwa makanzura nemusiwechishanu vamwe vagari vakada kurova mumwe wemakanzura vaArnold Batirai mushure mekunge vatora mhiko yavo murudzi rwechishona izvo vakati kuzvidza vagari vemuvulawayo. Nasi vanhu vange vachiimba vachiti vabatirai munhu anobva kumasvingo nekudaro havakodzeri kuve nhengo yekanzuru yekuta revulawayo. Pasi pemutemo yenyika munhu anobvumidzwa kukwikwidza chigaro chemunzvimbo ipi zvayo chero ari munhu akanyoresa kuvhota uye achitevedza zvinodiwa nemitemo yesarudzo. Vakawanda vari kuratidza kushamiswa zvikuru nedanho ravanoti riri kutorwa nedzimwe nhengo dzemutwakazi Republic Party idzo dzakakundwa musarudzo yemakanzura muvulawayo asi pari zvino dzichionekwa dziri mberi mukuda kupatsanura vanhu pachishandiswa marudzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubato iri kuti sei riri kuita zvinhu zvakadai. Guta revulawayo rine makanzura makumi maviri nemapfumbamwe ose ari AMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neWhatsApp kuti tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Alo, mukoma Fibion?
Alo, tete, makadiko?
Ndimi muri kuGranite Side?
Exactly. Granite Side chete zvina zvinaumira munzi. Zvinhu zvakaoma tete, unongotoona kutoti munhu wezvake but hapana zviri kuitika munyika muno munhuozvo zvinhu zvakamira zvese kumira kuti tumbi hapana kana chinosiki chiri kufamba chiri kudii nekuti vakuru ava handiona vachikwanisa kuisimudza nyika yetese.
Saka pogadziriswa sei? Ndimi muri kuita kunge vechidiki, munoona zvichigadzirisika sei
papa? Ipapa pakugadziriswa panonetsa because kuti titi mudhara wemuchemberi ibatsirai nemwana mudiki kai hapana zvazvinenge zvavabatsira. Saka zviri kufanira kuratidza kuti madhara aya anofanira kumbosuguruka votora zvigaro zvekumashure vopa vakomana vechidiki nyanga voita zvavanotreya kuitawo kana vakundikanowo toroteta tichifamba tichidaro because onai kubva since 1980 nyika iri kungodzika kumawere ichingofa ichingofa every day kapinda matrite harare munopedzera maseka mega tete munhu akatakura hasha dzinotyisa achifamba parao zvadenwa pati hazvina kumira mushe kana
kunyaya yezvinhu zviri kunzi zviri kukwira mumashops zvakamira sei?
Zvinhu zviri kukwira tete ungototi anenge aine chainacho ukatongobvunza uchauri kuda uchausina unongotode zvemwe praizi isingaiti simendi chaichai simendi yekuvatira simendi yaya hamuna kana shopi nesimendi izvezvizvi hakuna na shopu 1
vaive
nayo yakabva from $10 to $15 imwe yaita $12 yakuita $20 a day.
Muri kutaura naatimitiyo vamunangagwa ndaikuti ngavashandure system totally change yesystem maitiro maoperatiro aiita ZANU PF from 1980 dai achinjawo kana akachinja ndaionawo tine a bright future.
Inini ndini Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa zviri kutariswa nevanhu kubva kuhurumende yavamunangagwa pachitariswawo kugadzwa kwemakurukota matsva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kusarudzwa kwameya weguta reulawayo nemutevedzeri wake kunotadza kuenderera mberi. Nyanzvi dzinoti munyika munofanirwa kuva neurongwa hunonzwa nyunyuto dzevanenge vakanganisirwa nemapurisa nemasoja kuitira kuti kodzero dzevanhu ava dzisaramba dzichimbunyikidzwa. Musangano weChina Africa Forum unopera China ichipa nyika dzemuAfrica mari inoita makumi matanhatu emabhiriyoni emadhora. Anokuonekana nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai maoko aChris Gande.
Soko isika tisa.